ngizokuhlangisa sikhulume uNtumazi washo nasho mapula phela ngibekethe ayenda kuchitheshi semapolisa siyalo eCentral Police Station mapolisa makathi apha nguba bebangabasinile shekile naplesit makathi sijokele zedu sakhatha zishamiswa lakunyora manje paruzhinji kuti vakutsvaga mutori wenhau.
Asi iwo mapurisa anga ambokufonera iwo here segweta rake?
Mapurisa akambenge afona patakaenda svondorapfuura iro tikaenda kuchicheshi ndokubva vazofona zvakare mazuva mashoma apfuura apo mutori wenhau anga asingabatiki nenyaya yematambudziko ake ari kusanganawo nawo saka vanga vazivisa kuti kana angotakwanisa kuti paite mukana vanomuona achisvika muchiteshi chavo.
Tiri kuona kuti mumashoko kuvatori venhau neruzhinji mapurisa ari kumupomera mhosva yekutyora mutemo wecriminal codification. Mukatudza kuti unoti kudii chaizvo mutemo waari kunzi akatyorawo?
Gwaro randaona riri kutenderedzwa haritsanangure kuti zvino zvakatyorwa mutemo pakuti akaita zvekuita sei. Saka kuti tizinyatsokwanisa kuti tipindure nyaya yemhosva iyoyo ndokunge takwanisa kuonana nemapurisa vachidedenura zvakanaka kuti tiri kuti wakapara mhosva yekudai yekudai nekuti wakaita zvakati pari zvino hapana izvozvo. Chimwe chandingataura ndechekuti chikamu chiri kutaurwa pagwaro riri kutenderera chine mipanda yakati wandei zvikuru. Kune A, B, C, D, E, F, G havasinyatsotsanangura kuti chimupanda upi kana kuti chikamu chipi chaizvo chemutemo wecriminal law codification reform act chavari kutaura nezvacho.